Mapurisa anoshandira bazi rinorwezana neworri reanti-corruption unit anonzi asunga vakuru vakuru vaviri vekambani yeZETDC vachipomerwa mhosva yeworri une chekuita nemari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora ayo anonzi haana kufambiswa zvakanaka mukutengwa kwemichina yemagetsi inodaidzwa kuti matransfoma. Vaviri ava ndevanoti vajulian chinembiri vano vemukuru wekambani iyi pamwe namai toko zviwayo vano vemukuru anoona nezvemari muZETDC. Mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Cherit Charamba vati tibvunze mutevedzeri wavo vapaul nyati nezvenyaya iyi avo vabvuma kuti vaviri ava vasungwa mambakwedza nhasi. Vanyati vati vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wecriminal law codification reform act vachinzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo pakutengwa kunonzi kwakaitwa matransfoma anokosha mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora ekuamerica nekambani yemuno yakapiwa basa iri neZETDC yeZent Private Limited kubva kukambani yekuindia yePME pasina kuendwa kutenda kuti pasarudzwe kambani yaizoita basa iri sezvinodiwa pamutemo. Vanyati vatiwo vaviri ava vakapawo mukambani yeFruitful Communications basa rekushambadzira raikosha madhora zviuru makumi maviri zvemadhora pasina kuendwa kutenda sezvinodiwa pamutemo. Vanyati vaenderera mberi vachi vaviri ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana maawa makumi mana nemasere akatarwa mubumbiro remutemo kuti musungwa anenge asungwa amiswe pamberi pedare nguva iyi isati yakwana asati adarika. Mutauriri wezesa vafulad gwasira vati havakwanisi kutaura kuti bhodhi ravo raiziva here kana kuti kwete nezvekusafambiswa zvakanaka kwemari kunonzi kwakaitwa nevasungwa ava. Vatiwo vasungwa muromo nekuferefeta kuri kuitwa nyaya iyi nemapurisa. Kusungwa kwevaviri ava kunouyawo apo kambani yemagetsi iyi iri kutadza kuwanisa veruzhinji magetsi munzvimbo dzakawanda ichiita ina matransfoma anokwana kuti magetsi aendeswe mudzimba dzevanhu vanenge vachida magetsi. Dzimwe nzvimbowo dzinonzi dziri kupedzisira dzisina magetsi sezvo ZETDC ichinzi iri kutadza kutenga matransfoma matsva kutsiva ayo anenge atsva kuti zvokusagadzirika. Kusungwa kwevakuru vakuru veZETDC ava kunouya panguva iyo pane vaiva vamakurukota ehurumende vakati wandei vasungwa vakamiswa pamberi pematare vachipomerwa nyaya dzeuori. Vanhu ava vanosanganisira vasamuel undenge avo vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaimbova gurukota rezveutano vadavid parirenyatwa vaimbova gurukota rezvematunhu vaignatius chombo nevaimbova gurukota rezvemigodhi vawalter chidhakwa nevamwe. Mutungamiri wenyika vaemarson murangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzorega kusunga vose vachawanikwa vachiita zveuori zvisinei kuti anenge aita izvi ndiani. Ndakamirira studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.